mashoko awo ekuvhura gungano remain entrance riri pamutemo vachitando vati zvicherwa ndizvo zviri kunyanya kuunza mari munyika vakatiwo zvicherwa zvinogona kutungamira pakuvandudza upfumi zvichienderana nechinangwa chehurumende chekuti upfumi hwenyika hunge hwakura panosvika gore ra 2030. Vati urongwa hwekuvandudza mutemo weMines and Minerals Act kuti uenderane nebumbiro remitemo yenyika hwave pachinhano chepamusoro. Vachitando vabvuma kustudio 7 kuti pane zvimhingamupinyi zvakawanda zvinogona kuvhiringidza uwandu hwemari inobva kuzvicherwa kusanganisira dambudziko rekushayikwa kwemari yekunze munyika pamwe nekuburitswa zvisiri pamutemo kwezvicherwa zvakadai segoridhe nemangoda. Asi vati hurumende iri pakati pekugadzirisa matambudziko aya.
Vhiki yakapera vakatekerera news vakanzwa kuti pane nzvimbo yatakaenda kubhindura vasingazivi inogaya goridhe. Tikaona kuti aiwa zviri kutakidzika kuti goridhe rinokugaiwa ipapo harisiki ndarose kufidelity, tichimba tasiya tavhara nzvimbo iyoyo. Chiri kutanga kwechirongwa chingiitwa nehurumende kuti zvicherwa zvose zvitengeswe nomutoo wakanaka. Saka handingarambi kuti kune nhubu dzinoita izvozvo, asi mazuva acho mashoma nokuti hurumende iri kuuya neshungu dzakanyanya kuti izvozvo zvese hazvitenderwi.
Panyaya yekutsutsumwa kwevamwe vanhu kuti vamwe vashandi vemubazi ravo vanononoka kugadzirisa magwaro anenge achidiwa nevanoita zvezvicherwa, vachitando vabvumawo dambudziko iri vakati bazi ravo riri kudzidzisa vashandi varo kuti vaite mabasa avo nemazvo.
Vhiki yakapera museri takaita musangano muministri medu yetinoti pachirungu strategic workshop. Tikaita mazuva matatu takavhakangana mukova tichitaura kuti chii chetinokonewa kana chetofanga kuti tiwedzere kuti tikwanise kunge vanhu vemuzimbabwe vangachigutsikana nebasa ratinoita. Tese takabvumirana kuti nguva yekutorwa kuti mapepa afambiswe harina kumira zvakanaka. Saka provinsi yoga yoga yakapuwa danho yekuti inyore kuti vanhu vakanyoresa kuti vanoda zvakati nezvisati zvaitwa vanobva vatipa, nokutiudzwa kuti chii chinoda kuti tiitwe kuti vakwanise kunge vachipa sevhisi yakanaka kweruzhinji rwemuzimbabwe.
Vamwe vanhu pamusangano uyu vati zvakakosha kuti vakuru vakuru vehurumende vasangotaura chete nezvechinangwa chekuti upfumi hwenyika hunge hwasimukira panosvika gore ra 2030, asi kuti vaite zvose zvavanogona kuti veruzhinji vave vanofamba pamwe chete nehurumende mukuti chinangwa ichi chiitike. Mumwe weavo vapinda mumusangano uyu vatenda ichoto vakurudzira hurumende kuti ive neurongwa hwekuti zvicherwa zviri munyika pamwe neuwandu hwazvo zvizikanwe kuitira kuti nyika isarasikirwe neupfumi uhu.
Kana une chinhu chausingazive, umwe munhu anoziva kudarika iwewe anokwanisa kuuya otora zvinhu zvaunazvo izvozvo usingazive value yazvo ozvishandisa iwe wozoona pamberi apo kuti ndinenge ndakabiridzirwa. But inyaya yekuti wanga usina information yekuziva kuti ndine chii chandinacho. Saka zvakakoshera paruzivo rwekuti senyika iri kuenda paInternational Market ichitsvaga mari, ngatiendei tichizivawo kuti isusu munyika medu timbori neupfumi hwakaita sei, zvigotibatsira kuti tisakwanise kunge tichizonegosheta madeals anozotirwadza.
Vachitando vabvuma kukosha kwakaita kuti nyika izive zvicherwa zvainazvo uye uwandu hwazvo, vakati bazi ravo riri mushishi kugadzirisa kuti ripe maresinesi kune vanogona kuita izvi. Vachoto avo vane kambani yekwipaya inotengeswa zvimwe zvinoshandiswa nevanoita zvezvicherwa vati akandeke kutanga kuya kugungano remine entra uye vati vanoona kuita izvi kuchivabatsira kushambadza kambani yavo. Vaedzon Kairudza vanoshandira kambani inotengesa mimwe michina inoshandiswa nevanoita zvezvicherwa. Vakayerudza vatiwo ndeke kutanga kuti kambani yavo ive pamine entra, vachitsinirawo kuti kuve pagungano iri kunobatsira kuti kambani yavo izikanwe.
Kuya kwedu kuno kuchatibatsira kuwana makastoma akawanda. Makastoma akawanda kuchatipawo a bigger market into the labor and into the engines.
Gungano remain entra regore rino rakatanga nezuro uye riri kupera mangwana. Gungano iri rinowanzokuitwa muna chikunguru gore rega rega, asi gore rino rakanonoka kuitwa nekuda kwesarudzo. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Taurai Shava.